mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechishanu 15 chikunguru 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Homebased care inoda mvura, apa bhauza hariuyi, saka handizivi kuti vanhu vekanzuro vanoda kuti chidii isu sevagari, touya kuzoita toi toi here kana kuti todii.
Vagari vemumasvingo vari kuchema chema nekushayiwa mvura kwesvondo rose muguta iri.
Chiri kutishungurudza ndechekuti midhuri iyi painovakwa kanzuri inenge yakanyarara, kwapwanywa midhuri imwe yanga yatopfuura pawindo level, uye tiri kunzwa vari kutaura kuti mana vachange vachienda kwachigovanyika kusvika vapedza guta rese.
Sangano rechitungwiza Residents Trust rinoshora zvikuru hurumende mukupunza kwayo zvivakwa zvevanhu pasina yambiro. Sangano reZimbabweans with Disabilities Association muSouth Africa rinoti upenyu hwevanhu vanorarama neurema hwava kugozha zvakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemumasvingo vari kuchema chema nekushayiwa mvura muguta iri mushure mekushaya mvura kwesvondo rose. Asi kanzuro yeguta iri inoti haisi mhosva yayo, ichiti dambudziko riri kukonzerwa nekambani yemagetsi yezesa, iyo vanoti iri kudzimadzima magetsi, izvo zvinokonzera kuti kanzuro itadze kufambisa mvura muguta iri. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vagari vemumasvingo vari kuchema chema nekushayikwa kwemvura mune dzimwe nzvimbo dzadarika vhiki rose dzisina kana donho remvura. Kanzuro iri kupomera dzesa mhosva yekudzima magetsi, izvo zvokanganisa nyaya yekuendesa mvura kuvagari. Mumwe mugari wekumucheke D muzvare Miriam Sivavazo Ndlovu anoti dambudziko remvura rava kuita kuti vatarisane nezvirwere zvakaita sekorera netyphoid.
Ini semugari womucheke D ndotori neproblemu yokuti akawanda kudai tinombofonera kana bhauza hariuyi kuti tiwane mvura. Apa zviri kunzi kwai hakuna magetsi, magetsi tiri kushora tinawo. Zvinhu zvinoitika nezvekuti magetsi anozoenda manheru, saka mainoti kanzuro inoda kuzama kuti timire sei isu sevagari, kozi zvirwere chaizvo chaizvo zvinowanikwa sesu tinogara namai vechikuru vachembera vanenge vachida kuitwa homebased care. Homebased care inoda mvura, apa bhauza hariuyi, saka handizivi kuti vanhu vekanzuro vanoda kuti chidii isu sevagari, touya kuzoita toi toi here kana kuti todii.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti zesa yakaparura chirongwa chekudzima magetsi chiri kudzimwa kunopomba mvura kudhamu remutirikwi.
Panotanga load shedding iko zvino, saka tiri kuwakepwa nemagetsi. Hatichisiri kuwana nguva yekupamba magetsi mumvura semapambiro kwaita kumasitore. Saka tatitokumbira kune vezesa kuti panoita load shedding at least vatingotipawo dedicated line isingaaffecti, because we know kuti mvura mazuva ano yatikatasa necovid inofanira kutogara iripo, maresident anofanira kuwana mvura. Saka weande process yekutaura nevezesa kuti tipawo dedicated line rokuti kuwota works kusafektwa neload shedding.
Hatina kukwanisa kunzwa kune mutauriri wezesa vageorge Manyaya avangasingadairi nhare yavo, asi mumashoko kuvagari nevatori venhau, zesa nezuro yakati iri kuwedzera chirongwa chekudzimira vanhu magetsi munyika yose nekuda kwematambudziko airi kusangana nawo mumabasa ayo. Matambudziko aya anosanganisira zvinonzi nezesa kushandiswa kwemagetsi zvakanyanya munguva yechando, kusashanda zvakanaka kwemagwenya ayo, uye kutadza kutenga magetsi kunze kubva kunyika dzakaita seMozambique neSouth Africa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano rinomirira vagari veguta rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoshora zvikuru hurumende mukupunza kwairi kuita dzimba nenzvimbo dzokutengesera pasina kutanga yayambira vagari. Mukuru weChitrust Muzvare Alice Kuvheya vanoti hurumende inomirira kusvika imba yava padyo nekupera kuvakwa yozouya kuzopunza zvivakwa izvi vachiti vamwe varidzi vedzimba nezvivakwa izvi vane magwaro anovabvumidza kuvaka.
Makadi zvenyu, ndinoitwa Alice Kuvheya, ndinomira boka rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust. Ichokwadi izvozvo vagari veguta rechitungwiza tiri kushungurudzikana nechiitiko chaitika zuva ranhasi. Tangoona zvigiredha zvekanzuru zvichienda pahuri yadzo shopping center kunopwanya midhuri yanga ichivakwa. Chiri kutishungurudza ndechekuti midhuri iyi painovakwa kanzuri inenge yakanyarara, kwapwanywa midhuri imwe yanga yatopfuura pa window level, uye tiri kunzwa vari kutaura kuti mangwana vachange vachienda kwachigwanyika kusvika vapedza guta rese. Chimwe chinonyanyotinetsa zvekare ndechekuti vagari vanenge vaine mapepa kana mareceipts ekubhadhara kukanzuru, asi tinongoona kanzuru ichiuya kuzopwanya pasina notisi. Chikumbiriso chedu sevagari ndechekuti dai Chitungwiza municipality yativakira mavending stores pekutengesera pane mvura, pane mabhini, pane zvimbuzi, uye pane mutengo unokwani wekuti tinokwanisa kubhadhara. Nekuti iko zvino vanotirega tivanhu vachivaka vavaka vozodzoka zvekare vepwanya, vanozviita gore rega rega tizekangani pagore. Zvinhu zvinotishungurudza nekuti hakuna mabasa. Isu sevagari vechitungiza tinorarama nekutengesa, hapana asingazvizive kuti hatina maindastry. Tiri kurarama nekutengesa, ndopanobva mari dzemarendi, ndopanobva mari dzemaschool fees, mari dzechikafu. Saka kana vachitipwanyira pasina notice, vachitipwanyira pasina solution yekutipa pamwe pekutengesera pakachena, hatizive kuti vada kuti tiite sei.
Makamboudzavo here bazi rehurumende rino
makadi zvenyu, ndinoitwa Alice Kuvheya, ndinomira boka rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust. Ichokwadi izvozvo vagari veguta rechitungwiza tiri kushungurudzikana nechiitiko chaitika zuva ranhasi. Tangoona zvigiredha zvekanzuru zvichienda pahuri yadzo shopping center kunopwanya midhuri yanga ichivakwa. Chiri kutishungurudza ndechekuti midhuri iyi painovakwa kanzuri inenge yakanyarara, kwapwanywa midhuri imwe yanga yatopfuura pa window level, uye tiri kunzwa vari kutaura kuti mangwana vachange vachienda kwachigwanyika kusvika vapedza guta rese. Chimwe chinonyanyotinetsa zvekare ndechekuti vagari vanenge vaine mapepa kana mareceipts ekubhadhara kukanzuru, asi tinongoona kanzuru ichiuya kuzopwanya pasina notisi. Chikumbiriso chedu sevagari ndechekuti dai Chitungwiza municipality yativakira.
Avo vange vari mukuru wesangano rinomirira vagari veguta rechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Tabata mutevedzeri wekurukota rezvamatunhu amai Marian Chombo vakati tivatumire mubvunzo yedu, asi tichienda pamhepo vange vasati vapindura. Mutauri wesangano reZimbabweans with Disabilities Association in South Africa vaLazarus Chinara vanoti upenyu hwevanhu vanorarama neurema hwave pakamanikidzika muSouth Africa, mavanoti havachakwanisi kurarama sezvavaimbosiita kare kusati kwave nedenda reCOVID-19, iro ravanoti rakavatadzisa kuramba vachiita mabasa avo aivararamisa muSouth Africa. Vachinhara avo vasingaoni vaudza Studio 7 kuti muzinda weZimbabwe muSouth Africa wakambenge wati uchavabatsira, asi pari zvino havasi kuona chiri kubuda muvimbiso iyi. vanoti parizvino pane boka revanhu gumi vane shungu dzekuwana rubatsiro rwekuti vadzokere sei kumusha kuZimbabwe sezvo mararamiro avo ari kurema nekutisa muSouth Africa.
Ini zita rangu ndinoitwawo Lazarus Chinara, ndinomirira sangano reZimbabwe People with Disabilities in South Africa. Tiri mukati menyika ino yeSouth Africa, upenyu hwedu hwadurungunda, upenyu hwedu hwakunge shishara. Baba namai varo tava kuzvikuya nenhamo namatambudziko zvakatangira kudenda reCovid-19, ndopakatanga kudzikira situation apo taitombokwanisawo kupa vana vedu chikafu, kuvaendesa kuchikoro, kubhadhara marendi. Yese hazvisi kwanisiki, uyezve zvibatanidzwa nemaoperations avako mazuva ano akafanana nadhula kuti zvinhu zvaakunetsa taakungodzinganiswa pose patinenge tiri. Saka kurarama kwatanga tichiita isusu sevanhu vakaremara muno muJohannesburg, tichirarama tichikumbira pamaindersections apo marobots achona aakunetsa nekuda kwekuenda kwemagetsi. Upenyu hwaomera oizeni masizeni vemusouth africa nekukwira kwaita zvino. Saka kuti vakwanise kutibatsiro havachanyatsokwanisa. Saka isu chichemo chedu tatanga taita ndechokuti tidzokere hedu kunyika yechitikirwa, asi takanga tiri kukumbirawo kuchema kuZimbabwean consulate kana kumawelshers vose kuti tindoti nechatakabata tigonokwanisawo kutanga maincome generating project. Even patiri kugara pacho zvava kutonetsa nekuti mari dzerendi dziyadziyadzi hatichakwanisi kudzikwana. Saka tinongokumbirisawo sitaita wana rubatsiro tadzidzira hedu nyika, asi tinoindoti nezvatakabata tinotanga maproject.
Veconsulate makambotaurawo navo here pari zvino?
Hongu veZimbabwean consulate takavanyorera dhokumu kana kuti gwaro ratakavanyorera ratakavatumira panhare mbozha yavo kana paemail yavo musi wa18 May. Saka takambenge tichipindurana zvakanaka kwazvo kwazvo, asi zvinei munhu ari kuita nyaya yake vanonzwa mahati vanenge vakatibatikanei hatinyatsonzwisisa kuti taapata, asi zvose zvakazvidikanwa takatosubmita.
Makambenge mataura navo kusvika papi pasati pazoya vatsva vavapo iko zvino vamuri kutaura?
Takanga tanzi taurai zvamunoda zvose, tikange tavataurira zvatinoda zvose vakatipewo mapasipoti enyu, tikavapa mapasipoti madate of birth, tikavapa mifananidzo yedu, tikavatumira zvose zvakavatumira.
Uwandu hwenyu hwakadii hwevanhu vari muboka renyu vari kutsvaga rubatsiro rwekudzokera kumusha uku?
Vanhu vanorarama nourema vachibva kuZimbabwe ndoku vakati wandei, asi vari muboka iri vanhu gumi chete ndo vakati vakaona muono wemberi wokuti pamwe tikaenda hedu kumusha zviri nani pane kuno kuiti kwatiri.
Kumusha kwamunoda kudzokera uku, munoona here muine zvamunozonokwanisa kuita zvinokuraramisai muriko?
Tikaenda tiine zvatinenge takabata mumaoko tinokwanisa kunoita zvakatoti wandei, ezikombedi kana kuti tienzanisa nemagariro ataakuita kunoku.
Zvimwe zvamunganongedzere kuti chakati kana kuti chakati zvamunoshuvira kunoita kumusha ndezvipi?
Vamwe vedu vakanga vatotenga mechina yokutsotsonyesa mazai, saka zvimwe zvacho zvangosara moto wekuti michina iyi ishande. Vamwe vakanga vagara vachitomboita zvokutenga nokutengesa, vamwe vanga vachiita zvemashopu, vamwe vanga vakavhurira vana vavo zvokuruka misoro izvi. Saka mabhizinesi ekuti anoda kungosimudzirwa kuti anyatsomira panzvimbo yokuti hauchakwanisi kudzikira pasi zvakare.
Kana kuinewo vamwe kunze uko vangada kukubatsirai kana vangadawo kutsvaga boka renyu kuti munowanikwa papi, vanokuwanai kupi?
Vangada kutsvaga boka redisisi vanotiwana muJohannesburg panumber 36 muCity House Corner Stade and Era Doornfontein Johannesburg. Kana kunyora gwaro paemail inoti chinharalazi@gmail.com kana kuridza runhare panhamba dzinoti +27 74 744 3 double.
Mutauriri weboka Zimbabweans with Disabilities Association in South Africa, va Lazarus Chinara, va chitaura parunare ku Johannesburg na Evans Zininga we Studio 7. Tombo tarisa ziri mumapepa nawo anasi. Financial Gazette rinoti panguva ino gurukota rezvemari vamuchuli nguve vachigadzirira kuzivisa nyika pamusoro pezvirongwa zvavo zvebudget repakati pegore ra2022. Vemabhizimisi vari kukurudzira kuti michero yemabhizimisi idzikiswe zvechimbi chimbi kuti maindustry adzivirirwe kubva kuinflation. Mufinancial Gazette makare, sangano Rezim Trade rinoti Zimbabwe inogona kushandisa nyika yeGhana kuti ivhure nzira dzekutsvaka nekudzika zvemabhizimisi mudunhu rekumadokere eAfrica kana kuti kuWest Africa. Newsday rinoti vamwe vanhu vari kuti bato riri kutonga reZANU-PF chikwata chematsotsi mushure mekunge imwe nhengo yebato iri yataura mashoko anokurudzira kuurawa kwemutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa nemhuri yavo. Mapurisa anonzi ari kunzvenga nzvenga kutaura nezvenyaya iyi uye havadi kutaura kuti vari kuferefeta nyaya iyi here. Nhengo yaZANU-PF vaAbdon Mashayanyika vanonzi ndi bishop yekereke yeHabakuk Apostolic Faith Mission kumberengwa vanonzi vakataura mashoko aya pamusangano webato ravo wakaitwa munzvimbo yashe Mapiravana. MuNewsday makare, Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo kuti vagadzirise mararamiro evanhu munyika ichiti mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi ari kukonzera uori hwakanyanya. Sachigaro veZEC amai Lois Matanda Moyo vanoti hurumende inofanirwa kuumba mabasa uye kurerusa vanhu muzvinabhizimisi vanoda kutanga mabhizimisi vachiti izvi zvinobatsira mukudzikisa zveuori. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hangu maonero angu varume kaZimbabwe zvakuda kungoshinga tombobvisa everyone vakuru vari muhurumende kubva kuna Munangarwa vana Mugwadi tovatora tovaendesa kumamisha yongeita as a family pekungoti panogara ivavo chete pogadhiwa voshanda nezviri mukati zvingava mifushwa or whatever ndo zvavachadya izvozvo vomboita kana 1 week vari pamba ipapo munati vanhu vari kusurvivha sei muZimbabwe kwezvekungotaura zvitaneta.
Asi haiwa inini ndine chikumbiro kune isusu zeZANU-PF kuti haiwa ngatiendei tinovhota tiite zvakataurwa nemutungamiriri wedu kuti haiwa tinofanira kuva rakasha 2023 mukomana tofanira kuti timurakashe timuratidze kuti haiwa mwana muduku haana chaanoita. Asiwo ndichikumbiro kana muine vamwe vedu vari kuita basa rekurova vanhu, aiwa kwete, ngavarege kudaro, ngavarege kurova vanhu. Kurova vanhu hakuna kunaka. Ngatiitei zvekunyoresa tivhote. Aiwa ndinokutendai mukoma hwande, naiwa anamai mutsvangwa wangavavhurire CCC pindomu wairosi itaure zvinoda. Aiwa vakomana tinonovarakasha ndinotenda.
Inini ndinoda kutaura hangu nhau mukomana wedu Job Scala wakasungwa kuti hanzi wakataura mashoko anopesedzera violence. Mari mwezi rouno pana akataura weZANU-PF achiita slogan yekuti pasi akanyatsotsanangurira vanhu kuti munoziva here kuti zvinorevei kuti pasi tinee tichireva kuti munhu uye ngaafe akati chamisa pasina chamisa nevateveri vake zvinotaura kuti izvo akatsanangura hazvi achienda mberi kuti apa tikureva kuti chamisa ngaaurawe nevateveri vake ndezvipi zvinomutsindo zvakadotaurika straight kuti ngaaurawe nowoyo wakangoti mwari achaita kuda kwake saka ipapo apo hapatibati zvakanaka pozoita nhau yeoau iyi inoita misangano yayo ichiti inoda kugadzirisa uyoro ipapo panenge pakasangana vari muhurumende vega vanova ndivo vanoita uori saka anozogadzirisa ipapo ndiani nekuti havasi kudana vamwe vanhu vari kunze vanoafekta neuori zvinoreva zvekuti majority of the population vanenge vachavafekta neuori havadani vamiririri vevanhu
varume shungu dzekuvhota kuti mukomana achinge chinadzo shungu dzekuvhota kuti munhu angagwa weva chigaro chinadzo sose asi zvinhu zvekuita kunyika kwedu vakomana zvinhu zvekuita munyika medu hazvivaraiti hapana kwatizoenda komana tikamba nenguva vakomana zvinombofamba sei kuvakomana kuti ZANU-PF netc ndo vanhu vanorwisana ivavo ndo vanhu vanoenda kumaelection vachirwisana vakatarisana mikono miviri iyoyo asi kunzwika kuchinzi mukuru weZANU-PF ndiye anovaapoindimenda vanomirira vamiriri vevheki zvinombofamba sei zvisiuzi uyu munhu akagwa afa ndobokuwanikwa paneshekuita nevanhu vevheki nekuti obviously kanongosa vanhu vanomutsigira yeza anongosa vanomutsigira yeza hapana pangaisa vanhu vasina mutsigirika yeza kuti anoziwa kumaelection izvi onai akusvika pakuisa mwana wakemumhati kuzeki iyezvino kunzinyaya yosvikatokuvakutopera yakutopera yakutonyararwa toenda kumaelection hapana kungoenda zvezita bhati takatoziva kudhara hapana nyange zvikazofa zvoita sei zvingatorera puta siyei mwana wakemumhati ainge ndikashuwa kuti pachava baka yahwini hapana zvatirikuita hapana zvatirikuita munhu angagwa afa ndobowanikwa pane chekuita nevanhu vezeki nevanhu vezeki anovapfurimira akamira sani pangaiti hafu hafu kana zvisi kana zvisiita gari tongoti tochinja mutemo wacho tongonzi vanhu vagava vekumapolitical party one political party one political party one political party vanhu vousanganiswa zvaimita chinhu chimwe chete zvitori nani
ndimukomati ndiripo zvangu ini ndiri nani kuchema chete kuchema kuchema kwangu ndoko kwakanyanya vanamukoma wangu tikazva tochema kwamuri hakuna kumwe kwandingachema inini vanamukoma wangu nyaya ndoda kuti tizivisane seZimbabwe ka nyaya iri kuitika paZimbabwe apa yekunzi maopposition party ari kuda kukonzeresa vanamukoma wangu mukatarisa situation iri muZimbabwe right now ka haina kumira mushe vanhu ngavasanina kuri venyu kamheni kune vanhu vasirivo vari dzenyaya vanhu ngavasanedzere vachamisa mhosva isusu semacitizen now we need our country back kwete kuti vachamisa vachamisa tinovaudza kuti tibatsirewo pakati bhati zvekuti nyika yedu takuida back isusu semacitizen takuda nyika yedu so vari mavanga vasazvifadze nenhema zvavo chokwadi chakanaka chokwadi chakanaka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yeUkraine inoti mauto eRussia akadonedza zvombo muguta riri pakati penyika iyi reVinnytsia ikauraya vanhu makumi maviri nevatatu vamwe vanopfuura zana vakakuvadzwa zvakaipisisa China iri kukurudzira sangano reUnited Nations kuti imise zvombo zvinoendeswa kuzvikwata zvematsotsi muHaiti ichiti kupambwa nekuurawa kwevanhu kuri kukwira munyika iyi. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekukurudzira utongi hwejekerere munyika dzeCuba, Nicaragua neVenezuela.
America inoramba yakazvipira kusimbisa rusununguko nekodzero dzevanhu vekuCuba, Nicaragua neVenezuela. Vakadaro mutevedzeri wegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vachiona nezvedunhu rekumawirira vaBrian Nichols. Vakati kuchengetedzwa muusungwa nekutongwa kune chekuita nezvematongerwo enyika kwevanhu vairatidzira murunyararo munyika dzavo kunoenderera mberi kuchikanganisa utongo hwegusa ruzhinji. MuCuba, pane kutiza sezvido zvevanhu vayo mukati mematambudziko ezveupfumi ari kuenderera mberi, hurumende gore rapera yakaparura chimwe chirongwa chezvematongerwo enyika chekushungurudza vanhu ichitonga vanhu nemhosva yekupandukira hurumende ichivatongera makore ari pakati pemanomwe nemakumi matatu vari mujeri. Zvimwe chetezvo nemuNicaragua, hurumende yaOrtega Murillo yakatanga kutyora kodzero dzevanhu zvakasimba senzira yekupindura kupikiswa kwakanyanya kwezvirongwa zvayo zvakakonzera kufa kwezvizvarwa zveNicaragua zvinodarika mazana matatu nemakumi maviri. Vakawedzera mutevedzeri wegurukota vaNichols vachidaro, America inoramba ichitsigira utongo hwejekerere mudunhu rese kusanganisira muVenezuela, apo sarudzo dzenyika dzakanga dzave kuswedera muna mbudzi 2021. Hurumende yaNicolas Maduro yakakanda mujeri vanopikisa vanodarika makumi mana pamwe nevatori venhau vakawanda, izvo zvakaita kuti ibiridzire sarudzo. Vasungwa wezvematongerwo enyika ava vanga vachinyimwa mukana wekuwana zvinodiwa zvakaita sechikafu, mvura nemishonga. Pamusoro pezvo, vasungwa vanga vachishungurudzwa nekurohwa, kunyikwa mumvura, kugwinwa nemagetsi uye kuiswa munotonhora. Vasungwa vechidzimai vanotaura nezvekushungurudzwa mune zvepabonde nemauto. Vakati America yakabatana neshamwari dzayo pamwe nevainodyidzana navo pasi rose, inoramba ichikurudzira kusunungurwa kwevese vari muusungwa nezvikonzero zvematongerwo enyika uye zviga zvesarudzo dzakasununguka dziri pachena dzinobvumidza zvizvarwa zveVenezuela, Cuba neNicaragua kusarudza zvega vatungamiri vazvo. Vakadaro mutevedzeri wegurukota vaNichols. Vakati ticharamba tiri shamwari inovimbika yevanhu vemuVenezuela, Cuba neNicaragua, apo vari kushupikira kuvaka remangwana riri nani renyika dzavo, idzo vatungamiri vavo vanoremekedza kodzero dzevanhu nerusununguko rwezvizvarwa zvese. America icharamba ichishandisa nzira dzekudyidzana uye zvikwanisiro zveupfumi zvinoshandisika nazvo mukutsigira vemuCuba, Nicaragua nevemuVenezuela murwendo rwavo rwakaoma rwekutsvaga rusununguko, hurumende yakavimbika uye utongo hwegutsa ruzhinji.
Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekukurudzira utongi hwejekerere munyika dzeCuba, Nicaragua neVenezuela. Maverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vagari vemumasvingo vari kuchema-chema nekushaiwa mvura kwesvondo rose muguta iri. Sangano rechitungwiza Residence Trust rinoshora zvikuru hurumende mukupunza kwayo zvivakwa pasina yambiro. Sangano reZimbabweans with Disabilities Association muSouth Africa rinoti upenyu hwevanhu vanorarama neurema hwava kukosha zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko ejaya guru Chris Gande.